Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki mubato reZANU-PF nhasi vati vanoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira panopera temu yavo, asi ivo vari kuti vave kuda kusiya. Vemasangano akazvimirira oga vanoti munyika maberekera ingwe pamberi pemusangano weSADC vachitiwo nhasi.
Isusu mutungamiri weCrisis Zimbabwe Coalition, zvakare nevashandi veCrisis Zimbabwe Coalition, hatizi kuona tiri sefu.
Asi mutauriri wemapurisa anoti
munyika mune mutemo, kana kuAmerica kwamuri ikoko kune mutemo. Hakuna munhu anongomuka oita zvinhu zvinobata ruzhinji asina kutevedzera mutemo.
Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi emaOlympics kuParis, France. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki mubato reZANU-PF nhasi vati vanoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga vachitungamirira nyika panopera temu yavo muna 2028. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wevechidiki veZANU-PF waitirwa muHarare nhasi, apo vabuda nechisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo. Danho revechidiki iri riri kutsigirwa nevematunhu akawanda eZANU-PF, avo vari kuda kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro. Asi vachitaura pamusangano uyu semunyarikani, vaMnangagwa vati munhu wese munyika anofanira kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika. VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kutenda vechidiki basa ravanoitira bato reZANU-PF, pamwe nekushanda zvakasimba kwavakaita musarudzo dzakaitwa gore rapera. Asi vachitaura neStudio 7 pamuzinda weZANU-PF muHarare, sachigaro wekanzuru yavana Sorojena muZANU-PF vaSydney Sekeramai, vati hazviitwi nemunhu mumwe chete kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro.
Shoko rangu ndongori vakuru, kana pane decision inoitwa tinogara papo chete toti chekuti 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 vanhu vobvumirana. It's not a one man thing. We must be able to observe the situation. If there are any problems, solve those problems or pull them right.
Mushandi mukuru muofisi yekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira, vati ikodzero yevechidiki kutaura zvishuwo zvavo, vachiti ivo vaMnangagwa vakatotaura kare kuti vacharemekedza mutemo nokudaro vachasiya chigaro mugore ra2028.
Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfurira mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera. Vanhu havarambidzwi kuti vataure zvishuviro zvavo, vataure zvavanoda zviri mukati memwoyo wavo. Ndiyo inonzi democracy, freedom of speech.
Asi nyanzvi mukongorora nezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe, vashora zvikuru danho ratorwa nevechidiki veZANU-PF.
Rozha rwamati ruri kuwanda runobva kunhengo dzeZANU-PF dzokuti mutungamiri wavo varambe vachingoripo zvinopfurikidza zviga zviri mubumbiro guru romutemo riripo iko zvino. Zvinoreva kuti Zimbabwe haina bumbiro guru romutemo rakadzikwa navanhu.
Mumwe wewe chidiki mubato re Citizens Coalition for Change va Elvis Mugari. Vati igaro ziva kuti bato re ZANU-PF rino zvita iro muridziwe nyika.
Zvino zvingatishamisi notinoza kuti pati ye ZANU-PF ndo zvinotiratidza kuti ipati inoona sekuti ndiyo muridziwe Zimbabwe. Zvese zvainoda ndo zvinoita.
Studio 7 yarambidzwa kupinda mumusangano wewe chidiki ve ZANU-PF pawatanga muHarare. Chisungo chabuda neve chidiki ava chinotsigira zvisungo zvakabuda nematunhu ose ezanupf munyika. Asi vanoziva zviri kuitika muzanupf vanoti hamuna kuwirirana mubato iri kuti vamunangagwa varambe vari panyanga, sezvo paine chikwata chiri kutsigira kuti vamwe vapindewo panyanga panopera temu yavamunangagwa. Vanoziva zviri kuitika muzanupf vanoti pane kuwirirana simba kukuru kuri kuitika mubato iri, uye hazvishamisi kuona vamunangagwa vachibviswa pachigaro sezvakaitwa mushakabvu varobert mugabe muna 2017. Asi ZANU-PF inoti hamuna makakatano amubato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Kusungwa nekuda kupambwa, kusungwa uye kupambwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare kunonzi kuri kuenderera mberi. Izvi zviri kuuya kunyangwe paine kurudziro kubva kunyika dzakaita seAmerica yekuti utongo hwejekerere hunofanira kuremekedzwa. Nhasi mumiriri weAmerica muZimbabwe ambassador Pamela Marie Tremont vaita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, vakavakurudzira kuti muZimbabwe munodawo masangano akazvimirira oga uye kutevedzerwa kwemutemo kuitira kuti muve nebudiriro. Asi kunyangwe panga pachiitwa musangano uyu, kuBulawayo nhengo dzebato rinopikisa remutwakazi Republic Party makumi maviri dzasungwa padzange dzichitsvaira kungubo yenja. Mahofisi esangano reZimbabwe National Students Union anonzi ambokombwawo nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Vanofungidzirwa kuti vasoriwo ava vanonzi zvakare vaedzawo kupamba vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muHarare. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevasori vaIsaac Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Paofisi pasvika mota mbiri dzisina manhamba pleti. Zvine vanhu vanga vakapfeka maface mask nemagirazi aya asine maziso matema aya nemakepesi mumusoro kuti vasaoneke kuti ndaanani. Saka vasvika kudaro vasvikovhara pagedhi kumain entrance vakanojamba vamwe vacho nekudzekwejurawo vachinopinda mukati. Saka vazosiya vakwatura vapinda kudaro vabva vatanga kukwatura kamera iri kufront kweofisi, vabva vakwatura kuti isakwanise kuti ivatore mifananidzo yekuti ndaanani. Saka venge vari mukati imomo mimi nevanhu vatatu vatozoponeswa nekuridza alamu iyaiya yeemergenziya.
Parira alamu ndo pabva patiza vanhu irava zvaafamba sei?
Alamu vavakidzani manebhazi epaofisi vabva vabuda mudzavo vachida kuona kuti moto here kana kuti ingava iri emergency yetii yaitika. Saka ivo ndofunga ndopavazoona kuti misheni yavo haichaiti kuti vakwanise kubata vanhu. Ndofunga vanga vachida kutoita vanhu nekuabdanta kwete kubata chaiko, nekuti kana mapurisa achiuya achibata munhu zviri pamutemo havauyi vari muplain clothes. Zvakare havauyi vakazvivanza, vanotouya vari pachena vobata munhu vomupomera mhosva voenda naye kuscox ozoendeswa kudare. Saka tiri kufungidzira kuti apa tenge pachida kutotyorwa mitemo yenyika, pachida kutoparwa mhaka.
Iko zvino vashandi venyu vaenda kupi manje? Vachirimo muhofisi kana kuti zviri kufamba sei? Makachengetedzekawo here sevanhu veCrisis?
Vazoti vari mukati momo vakahwanda pabhava vende vafona kunze, tichibva tafonerawo malawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka ndoo vazouya vachiuya kuzovaevacuata kuvabvisa paofisi. Asi isusu seutungamiri weCrisis Zimbabwe Coalition zvakare nevashandi veCrisis Zimbabwe Coalition hatizi kuona tiri sefu, kwete isusu chete asi macitizens ese emuZimbabwe panguva ino haasi sefu.
Mutauriri we Crisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, gweta revashanyi vaviri vakasungwa kumasvingo vanoti Lucas Slavik wekuCzech Republic naTom Sesekamwa vekuUganda rinoti rave kugadzirira kuenda kudare repamusoro kunokwikwidza kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro kumasvingo. Slavik anonzi aida kupesvedzera mhirizhonga nekuti munyika hamuna magetsi uye muri kunetsawo mvura. Sekamwa anonzi akasungwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act nekufamba nechidhori chekuitisa bonde. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta revaviri ava vaKnowledge Mavhure vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nezuro takapiwa ruling yebail pending trial imachidhora dzisinika bail redu. Vachitiwo hatikwanisiwa pabheyo nokuti maforeinas havana atingatiwo mapermanent interest muZimbabwe. Saka vakangopiwa bheyo nyange vakange vabatisa mapasport avo Zimbabwe, maborders edu ari poras, vanogona kungobuda muno muZimbabwe. Uye zvakare kuti vaizodzokera kunyika kwavo hazvizonetsi nokuti vanenge vashonzi vanga vachi hazvizonetsi vanoshandisa the other means of transport kusvika kunyika dzavo. Saka hatina chatingavabata nacho chekuti vagare muno, saka tikanzikwa pabheyo. Saka vanoitiwo vane flight risk.
Imi madzokera here kudare repamusoro muchipikisa mutongo uyu, zviri kufamba sei?
Isusu nhasi taenda tichida kuti tigoenda kudare repamusoro tichipikisa mutongo uyu, asi hatingati iro mareasons kana kuti judgment yavanenge vakanyora mambo noruvoko haiti kuonekwa. Saka dare rekumusoro roende richida rekodhi rinooneka kuti vakwanise kuverenga kuti zvakaitwa nemutongi wepasi zvinowirirana navo here. Saka taenda kukoti nhasi tikandobhadhara mari. Pano umwe tabhadhara $20, umwe wacho tikabhadhara $30 yekuti clerk of court vapiripe rekodhi. Rekodhi iyoyo ndiyo yatinozobatanidza neapplication yedu yeapil yatinotarisira tichaendesa kudare pamusoro mangwana tava nerekodhi iroro.
Tiri kunzwa kuti vari kuramba kudya, ichokwadi here ichi?
Ichokwadi, havasi kudya.
Vave nemazuva mangani vasiri kudya uye hazvikanganisi here utano hwavo?
Zvinokanganisa utano hwavo. Vakatanga kurega kudya chikafu kubva musi weSaturday kusvika musi weMonday. Musi weMonday pandakazi vavigirai chikafu kaloya ndaziviswa nevekuprison dzavasi kudya, ndoko vakatombodya mapai nemvura yandakavavigira. Zvakare nezuro vakuprizoni vakaita chikumbiro chekuti dei ndavakwanisa kuvavigira chikafu, nekuti chikafu choga chavanogona kungotambira chinenge chabva kuna lawyer, asi zvimwe chikafu chose chavanopa vaprizoni vavasi kudya.
Nechikonzero chei vasiri kudya chikafu ichi?
Havasi kudya chikafu ichi nekuti vari kufisa kutrusta anyone from Zimbabwe because vari kutisunga pasina mhosva yatakapara.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKnowledge Mavhure vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati tikatanga nekuvabvunza kuti pane vamhangara here nyaya dziri kutaurwa dzekuti pane vamwe vanga vachida kupambwa.
Ndine mashoko andambotinganzwa pari zvino izvi. Anenge ane mashoko ane chekuita nemapurisa ngaauye kumapurisa ataure nemapurisa kana kuti abvunze kumapurisa. But pari zvino izvi hapana chandati ndambonzwa kuti pane munhu auya achiti mapurisa zvakati zvakati.
Tiri kuonawo vakawandawo Commissioner Nyati vari kuti vanopikisa kunyanya ndo vanenge vari kusungwa pari zvino veZANU PF vachibvumidzwawo kuita musangano. Zviri kufamba sei?
Kuma blessing dambudziko ratinaro imwe chete. Munyika mune mutemo, kana kuAmerica kwamuri ikoko kune mutemo. Hakuna munhu anongomuka oita zvinhu zvinobata ruzhinji asina kuteedzera mutemo. Ndo zvatoda kukumbira kuti nimose vetsari venhau muudzewo veruzhinji kana vacho vanenge vachiuya kwamuri vachikupai mashoko. Ndosaende kuti inini kana paine munhu ane chekuita kana chiga nemapurisa chinonzi chiga mapurisa havana kundibata zvakanaka kana kundibatsira pakati, tinokumbirisa vauye vataure nemapurisa. Asi chakakosha mutemo wenyika. Hakuna nyika isina mutemo. nyika yega yega ine mutemo unofanira kuchitevedzerwa uyezve zvimwe zvamunofanira kugarisa vatori venhambwe zvekuti vamuwani vanotaura kuti indasungwa iye asina kusungwa vanotaura kuti indiri kutsvagwa iye asina kutsvagwa tozviziva ndezvinezvi nyika iri kugadzira kuita musangano wesadec summit saka kune vanhu vakawanda vanoenda kuti vawanewo ati muchedo vadisiso mapurisa tinokumbirisa kuti mini sevatori venhau ongororai vamwana vanoya kwamuri isusu mapurisa ezimbabwe republic tiripo kuona kuti mutemo watevedzerwa chete chete hatina zvakawanda zvatitarisa
ko pari kupomerwawo mapurisa mhosva yekuita vamwe kafira mberi kana kuti tocha apa commissioner
general TG Matanga varipo unounza chichemo chako choongorora asi chinozongotineta varizhinji unongozviona pavhitivhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazvoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa ezimbabwe republic police tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyora
mutauriri wemapurisa commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIsrael vaIsrael Cards vanoti mutungamiri mutsva wechikwata cheHamas Yahya Sinwar anofanira kuurayiwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo mudunhu reMiddle East musina kugadzikana sezvo Israel iri kutyira kurwiswa neIran nechikwata cheHezbollah chiri muLebanon. Vanhu gumi nevanomwe vakafa nezuro kuSudan mushure mekunge dzimba dzavo dzaondomoka nekuda kwemafashamu emvura. Dzimba zvuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu dzakaparadzwa nemafashamu aya uye vamwe vanhu zana nemakumi manomwe vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemukuru anoona nezvekushambadzwa kwekambani yeDiaspora Insurance vaEdwin Tsere pamusoro pemabasa ari kuitwa nekambani yavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakandemire, Diaspora Insurance ikambani yakatanga mugore ra2012 payakatanga taona matambudziko aiwira zvizvarwa zvemuAfrica zvainge zvabuda kunotsvaga mabasa kunze kwenyika kunyika dzakaita seUnited Kingdom kunana America, Canada, New Zealand, Australia, even kuMiddle East nedzimwe nyika dzakatenderedza pasi rose. Vazhinji vacho dambudziko guru ravaisangana naro neravari kusangana naro pari nhasi nderekuti vakashaikirwa kana kuti iye munhu akashaika ari mhiri yemakungwa ikoko. Zviri kurwadza vasara, zviri kutambudza vasara nekuti vakandamire sekuziva kwenyu kuti vazhinji vedu vanenge vachida kudzorerwa kunovigwa pakavigwa madzitateguru avo. Saka izvozvo zvinoda mari dzakawanda kuti mushakabvu agone kutakurwa kudzokera kunyika yake yechizvarwa kuti agone kuvigwa pakavigwa madzitateguru ake sechishuwiro chaanenge ainacho. Saka takaona zvakakodzera isu seDiaspora Insurance kuti tiuye neurongwa ihwohwo hunobatsira zvizvarwa zvemuAfrica zvinenge zvichishanda kunze kwenyika pasi rose kuti tigone kuvakavha.
Diaspora Insurance inoshanda nevanobva munyika dzipi vatsvere?
Pari zvino seDiaspora Insurance tinokavha maAfrican nationalities anobva kunyika 19 pasi rose. Hatina kuti ari kupi, ndingati chero asiri munyika yake yechizvarwa tinomuona semunhu ari diaspora.
Ndevapi vanhu vamunokavha muzvirongwa zvenyu?
Pari zvino vakandemire, Diaspora Insurance Tino kava mpanda wokuti kana munhu achinga ashaika kana kuti ashaikirwa. Isusu chikamu chedu kana kuti plan yedu yatino offer se Diaspora Insurance. Iyoyo inopa mari. Sekuziva kwamunoita vakandemire ndezvekuti zvese zvinoda kuitwa pakufa kwemunhu, pakushaika kwemunhu, zvinoda mari.
Kwaizvo zvirongwa zvenyu zvakamirawo sei? Mungazviitsanangura?
Isu se Diaspora Insurance tinokava muridzi wepolisi iye anenge atora polisi, tokava zvakare mudzimai wake kana murume wake, tokava zvakare vana vese vari pazasi pemakore 21 vose tinokava, tokava vabereki zvakare, tokava madzitezvara zvakare. Tinobvumidza zvakare kuti vanhu vanenge vachida kukava, tine iya yatinoti extended family yavakandemire.
Ko, vanoda kubatai vanokuwana ipapi?
Nhare mbozha kana kuti WhatsApp panhamba dzinoti +44 783 224 892 kana kuti +44 770 3838 304.
Mutauriri weDiaspora Insurance vaEdwin Tsvere vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yekuti mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, avo vari kutungamirira bato remadhemocrats musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi, vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro nemutedzeri wavo vaTim Walz, avo vavakadoma neZuro. Vari kutarisirwa nhasi kuti vanenge vari mudunhu reWisconsin. Ukuwo vaimbova mutungamiri wenyika vachitungamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump, nasi vaudzawo vatori venhau pahurukuro yavaita nenhepfenyuro yeFox News mangwanani kuti vachagadzirisa nyaya dzekubhadharwa kwemitero kana vakakunda musarudzo. Mapato aya ari kuenderera mberi nekutsvaga vatsigiri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari musangano rinonzi Concerned Citizens kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Ndinotenda Zininga. Aiwa, hano izvi zvinenge zviri kuratidza kuti America iri kuita iyo inonzi progress, kuva nemutungamiri wechitema uye ari munhu wechikadzi, nokuti tinoziva kuti muno zvanga zvichitinetsei kuti pave nemutungamiri anova wenyika uye wechikadzi. Zvisinei, vabva vaisa mai Kamala Harris wechitema, which is a first munyika munomo.
Mochiti kudini nemafambiro ochiita kutsvagwa kwerutsigiro pakati pechikwata chava Trump nechikwata chamai Harris?
Hai, kunenge kuchaita contest inenge ichanakidza gore rino, nokuti tinoziva kuti vaTrump havasi kugara pasi, ende vakambova mutungamiri wenyika ende vanodiwa nenyika zvakaoma. Saka hai, this will be a very, very competitive, brutal and long journey kusvika musi November 5.
Zvochitarisirwa neveruzhinji mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo idzi ndezvipi?
Tichaona kuti mapolisi avo nemaonero avo kuti vatonge nyika anenge akamira sei. Asi izvi tinozvitenda kuti America yazo turn that corner kuti munhu wechitema wechikadzi anokwanisa kunge achitungamira a superpower, the biggest country on the planet Earth, inonzi iyo the United States of America.
Governor Tim Walz vane zvitsva here zvavari kuunza kutimu Harris?
But va Tim Walz, aiwa, tinoti makorokoto kune state ye Minnesota, and va governor Tim Walz vanenge vari an addition to the Harris campaign.
Tirikuonawo kuti Tim Trump haina kugara, vari kutendererawo nekwavo vachitsvagawo rutsigiro. Zvakamirawo sei muchitarisa kuenda mberi kudai?
Aiwa, Tim Team Trump ne Team Harris ezvinezvi tava kunyatsoona manje makwikwi kuti zvichanyatsofamba sei, nokuti vakuzorwa campaign vachitaura mapolisi avo. Saka ipapo ndopachaita kunge pachapatsanura vanhu vanga vari vatinotiwo maindependence kuti vaone kuti vachasarudza.
Avo vanga vari vatim muringai vachitaura vari parunare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kwazuva ivashamarari paStudio 7 makasimba here. Ndinoitwa Joe paSprings apo Gauteng, Johannesburg. Ndinonzwa kutsutsumwa zvakanyanyisa kana munhu achiti ane diploma ari kuti ini ndinotofara nekuti ZANU-PF iri kutivhurira musika pekutengesera mbambaira dzedu. Munhu ane diploma hanzi ndiri youth yeZANU-PF, ndinonzwa kufara takavhurirwa misika yekutengesera mbambaira dzedu. Munhu uyu akakwana here? There is something wrong. Pane zvinotoitika paari, anotoda ng'anga chaidzo kwete madokta zvichatoiti.
Pastudio 7 apo zvakamira sei? Haina hangu, handina mashoko akawanda, ndinongoti hangu pamusoro pezigi. Zigi riri kubva nguva yarabuda tinamboroona, rongove zigi tongoroonera mumafoni pakufona. Pane randakaona kuda kunoku ndakangoona chinhu chimacoin zve kaduku duku kane $2 zigi kaduku kanokwana muzheve. Haya, kakaduku zoiti chero kakaisa muhomwe nokashaiwa. Haya, zvakagoma hazvo.
Inini zvangu handioni mitemo ichitevedzwa muZimbabwe sezvinotaurwa nana Marapira kana vachinge vauya pamhepo vachitaura zvisina basa. Nekuda kwekuti mukada kuzvitarisa mirizhonga yose kutaurwa kwainoitwa inobvira neikoko kuZANU-PF kwave ikoko. Nokuti kana munangagwa achiti achasvasvanga vanhu, takatarisa vana vese veZimbabwe vachona varimo muZimbabwe, wamunofungidzira kuti imi munangagwa angamira kuzvibhakira naye kuti arwe naye chaiko chako ndiani? Takatasa vana vese vari muZimbabwe kusiye kwekuda kushandisa mapurisa nemasoja. Kana mapurisa azondoshandiswa uko vodzoka kuti mutemo unoita basa ravo, isi hatinei nazvo. But ivo ndo vanenge vatanga kutaura, vokanganwazva kuti vanenge vataura zvavanenge vataura vachida kupesvedzera mapurisa kuti aite zvisina basa. Nevo mapurisa, ndinokushourai mapurisa pakuti mukada zvitarisa vashoma mapurisa ari kuguta neZANU-PF. Vazhinji venyu muri kungotambura, hamuna kana imbwa, but muri kushandiswa sezvikorobho muchidefenda vanhu vari kuluta upfumi hwenyika.
Veduwe, ndine chichemo chokuti sadhaki yatipinzira dambudziko muZimbabwe. Dambudziko rakakura chaizvo, vanhu varuvharugwa mumajere nekuda kwesadhaki.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Munawo dzemitambo, vakawanda vari kutarisira zvikuru makwikwi achaitwa nhasi apo zvarwa zveZimbabwe zviviri Tapuwa Makarau nemumwe wake Maka Charamba vachakwikwidza makwikwi e200 meters. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye nevari kutungamirira Zimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera vari kumusangano uyu.
Vakomana zvechokwadi vari kutanga kubuda panhanguva dza8:00 manheru Zimbabwe time inova imwe chete neye kuno kuParis. Tiri kutarisira kuti vakomana vachaita zvavangaita, vanozvida vado zvavo zvese, vanhu vese vari kuzviona, vanhu vakagadzirira, vanhu vatiri kutarisira kuti vachakunda paperiod yatiri kutaura iyi. Saka zvakadaro tiri kuona kuti vakomana vaviri ava vachange vachimhanya masemifinals zuva ranhasi.
Zvii zvamungakurudzi panguva iyo Makanaka naTapiwa Nashe vachange vari kumhanya muzuva ranhasi?
Tinokurumbira nekushuvira kuti maZimbabwens ese vari muno muParis, kwese kwese kwavari, vange vachibuda neuwandu hwavo kuzosapota vakomana ava, vange vachibuda nekwavari kwese kwese pamasocial media page vamachi. Tinokumbirisa encouragement yavo kuti vaencourage vakomana avo, avo vese vanoda kunge vachiisa ruoko rwavo, vachiisa ruoko rwavo kuti timu Zimbabwe inge ichibudirira.
Mungati makawana rutsigiro rwakadini kubva kumakambani emunyika?
Ndinodaidzira zvakare kumacorporates edu vanova ivo vandisina kunyanyobuda zvakanaka kuzosapota Team Zimbabwe for Paris 2024 kuti nguva ichiripo vanokwanisa kuchingouya, vanokwanisa kuuya vachisapota Team Zimbabwe. Mukana mukuru chaizvo chaizvo wekuona kuti tine maZimbabwens maviri apinda musemifinal. Saka zvinototyamadzwa nekutishamisa kuti ruzhinji rwemacorporates edu muZimbabwe musei vasiri kuda kubatana nekusapota vakomana ava. Tinovakurudzira kuti ngavarambe vachiuya, tinovatambira.
Tombotarisa vamhanyi vanomhanya ivo mamarathoni vati vasvika here, uyezve vachange vari kumhanya rini?
Vamhanyi vedu vanonge vachimhanyira distensi yakareba vatinoti mamarathona, Isaac Mbofu nanyahora vava muno vakasvika muno zvakanaka chaizvo vakafamba zvakanaka vari kutarisira kukwidza tinotarisira Isaac Mbovu kuti achamhanya musi wa10 August 2024 uyo Nyahora Rutendo Nyahora achange achimhanya muzuva remusi wa11 August 2024
ndomamiri aiwa avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi eOlympics pasi pesangano reZimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Sokuisikadhi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthwakazo mohle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiboni kunomunye ongaphambisa endlini aphamba nesimpilo sekhona. Okwakathi sifuna sathi ukuthi hayi, aqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasebenza lathi sibone iZimbabwe isilisa sibone imigwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla leZANU PF bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Lanxa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku uMongameli uMnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe. Yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU PF benze umhlangano eHarare namuhla. Vaphuma lesinqomo sokuthi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZANU PF Party kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCity kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZANU PF. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Ngokuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdutsa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izifiso zabo njalo lokhu okukhulunywa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kunomunye ongaphambisa ukuthandina phamba nesimisebenzi ekhona. Okwakhathi sifuna siyafisa ukuthi hayi, siqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasebenza lathi sibone iZimbabwe itshintsha, sibone imigwaqeleni siyo amadema ayalungiswa. Indawo yonke lapho ohamba khona iZimbabwe every district kunento eyenzakalayo ngomsebenzi ekamongameli othole isiqungo phela yokuthi kuze lakhiwa nabanikazi bakhe. So thingayithi yikho phela esikuthakazelayo khonokho. Yikho nje njengabontanga arinesivumelana amaprovinsi onke ukuthi hayi kumele aqhubeke khonakhona akwenzile ukuthi imisebenzi yakhe awuphutshise owathi imisebenzi funa ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomi wethu ube usingaphakathi laphakathi nxa sizilinganisa namanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Parae Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikaMnangagwa njalo lesisekelo sombuso welizwe.
Isu sebatho leZANU-PF tinoterera mashoko ataurwa naiye mukuru webatho. Ivo vaMnangagwa vakataura vakati havasi kupfurira mashoko avakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection. Tine hierarchy.
Siyakuzwa okukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa okwethula uMongameli Emmerson Mnangagwa. Uqakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe. Sizalandela imithetho yelizwe njalo sihloniphe lezifiso zikaZulu.
And they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishuvira zvavanoda.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai okuhlangothi leZANU-PF Council of Elders. Umhleli wezindaba zeNewsworks umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa uMnangagwa.
Siyayazi indlela abasebenza ngayo abakhokheli beZANU-PF kususela kudala. Uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba, esenzela ukuthi abe seyajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula. Kodwa ke nginenkinga la yokuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe. Mina njengomkhokheli weqembu ebandla leZANU-PF angikwazi ukuthi ngiphikisane le ntando kaZulu, ngiphikisane le ntando yabantu. So kusho ukuthi mina sengizalalela lokhu okuthiwa ngabantu njengoba njengomkhokheli weZANU-PF mina ngisebenza ngezifiso langentando yabantu. So kusho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu bacha njalo besenzela khonkhwana ekhulume emthare laphana esithi sezahamba yena. Usuke kwalo lehlangano eminingi kakhulu emashingo ngale Midlands kwayiwa baye much north nambo begijima bese much south. Manje sebehlanganisa iyamayouth la ukuze balandele lesiqumo sokuthi kumele ahlale. Nguye okwenzayo lo. Usuke ukuthi khona ubevele efuna ukuhamba, uvele engafuna ukuhamba.
Umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kaMnangagwa ubothwe imbila zikakonde kudaba lolu. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ulombono ofanayo.
Lokho kwenziwa ngama-youth kuyinto engaqondanga ikakhulu ephikisana le-constitution yelizwe okutshengisa khona ukuthi vele iZANU kayimeli i-constitution. Kube sokudanisa ukuthi uMnangagwa ukuthi angabakhuzi. KuZANU akukhulunywa lutho ongaluthunywanga. So bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo. Siyakhumbula ukuthi uMgabe yikho vela bekwenza ngumdlalo awufunda kuMgabe uMnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe. Akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga ikakhulu kuZANU. Yinoma ngubani ngamuze sukume khulunywa uthunyiwe inxa ikhuluma uthunyiwe nxa kwathiwa kukhulunywa ukuthi ugenqula uMgabe okhulumile ngwayethunyiwe. So uMnangagwa loba engazenzeni angaruba abalutshwana kodwa kusalayo ukuthi nguye vele umuntu owenza into le ayenzayo le. Ubonakale ngokuqalisa ukufaka ifamily yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela uyazilungiselela ukuthi angaphume esikhundleni kuthi uzaza aphume ngokufuqa ngokhozi.
Kulabanye abathi ibandla leZANU-PF selidabuke phakathi ngenxa yokwenziwa nguMnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapolisa namuhla engubo enja kobulawayo ngesikhathi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhe bevalelwe eHarare kwaBulawayo lakwamanye amadolobho. Emaswingo kulesethekeli esivela kwele Czech Republic esilokhe sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amapolisa ahlasele amahofisi e-Crisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu. Sithi amapholisa alondoloza umthetho. Wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapholisa bavunyelwa ukumangala emapholiseni. Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, uchaze okwenzakale namuhla.
Lapho kwenzakeleyo namhla besiku-clean up campaign lapha enguvuyenza, and then kwasekufika-ke amapholisa aseNtumbane police station. Afika ke aspeaker lapho wonke umuntu obekhona, lapho abantu bangafika i-20. Siqedile i-clean up yethu sesivala ngomthandazo, kwavela kwafika ke amatrak amapholisa lamapholisa, and then we rounded up. Sathathwa ke sasike Ntumbane, sishone seNtumbane khona laphana, and then after that basebe-confirm eNtumbane ukuthi usuku lwanamhla akala case, and then ke kwasekuqala ukuphikwa abantu. Kuphikwa abanye abangu-3 manje abase-central police, and then kwaphikwa abanye abangu-6 abasephumula as reference to amanye ama-cases abadinge eChabalala enyabadinge asephumula. So as we are speaking right now, abanye sesecentrali, abanye sebethethwe sebephumula. We yet to see abanye ukuthi bazabenzani basele eNtumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa loTabo kaNcube weStudio 7 esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano weSADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba, sekulikhangelise khona ngale, kulapho imisakazo lomhlaba uyabusukhangele khona ukuthi hayi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. So kulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiwe sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail. Likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezizathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho-ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola i-bail, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemaswingo lapho okulesivakathi ese-Czech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo, kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso yamalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADAG ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmond Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi lanxanje letheswe izijeziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eleZimbabwe liqhube umhlangano weSADC ngoba alinanzi amalungelo oluntu. Nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF uMnumzana Mbongeni Dube oyemela iLupane East edale lePhalamende kodwa okhuluma ezimele utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eleZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Kuyafana nje lokuthi ma kule kuyaba ngisebengama-members ekuyaba uthayelana imali, ngakho kumele ukuthi wena uthayele imali kwezokuthiwa ungathayela imali kodwa uyi-member yethu. Yikho-ke abazama ukuthi bakuhle khonokho, iZimbabwe yi-member yeSADC. So sekumele ukuthi ithathe i-chairmanship, akusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe. Okulungiswayo kuyini eZimbabwe, ngoba yonke into yalungiswa mhlaka 23 August adlula kikhonokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili, senza ama-development, sibeke ama-difference aside, sibone ukuthi sisiyafika u-2028 wokudivelophilizwe. Ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo, but ngokuba khona kwawumhlangano lo ezabo siyabona ukuthi kathe sikule mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Hamden. Siyabona sokulamavilasi rangale asoze dilize ngenxa yeSADC leyo imhlangano phela, izinto ezizasala zisebenzela izozaleyo. So ukusibuya kweSADC lapha kuyinto enzekayo.
Abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu emzini ngoba kungani lokhu kungabe inhlala yenza?
Ya anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singaukuthi besidla umfushi izolo singabulalela umuntu wemzini inyama, inyama lena siyidlala ngaukuthi umuntu wemzini ukhona ekhaya. So ngokunjalo-ke kuyafanana lakhonapho ezibabo, awungeke wena ukuthi iguma lakho kubuye umuntu wemzini iguma lelo, kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala kuthi yini ekhaya. Phela yona leyo into eyenzakalayo ukulungiswa komgwaqo ukuthi e-Mount Hamden sokuthe kwabambanisa lokuthi kwenzani kulesadisi, but sokuyinto eseselisikho eZimbabwe. Ungabona umuntu eloku ethandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona khonokho umuntu ozondilizela, ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lakho kumbe kube ne-programu enjengana leli uye kune-problem. Ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle, ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele ayolungiswa ama-opposition parties ngale, ngoba yiwa le-problem fana ngale konabodwa singazi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwekwayo.
Njengoba umhlangano weSADC uqhubeka eHarare, singathi Mathebeleland layo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo?
Siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bebaphume elizweni bangazange i-Victoria Falls number one. Yikho lapho abazathabisela khona esingathi thina, yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something. Then-ke kuleso sithi ku-state of elokuzenene esikutholayo thina i-setting, of course akunanto esizayithola, but khonophiyana sokuthintile indawo yaseHarare. So kunamanye maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuya ade nomuntu ayilungisa khonakale eHarare sengadayivethwa asabalala ayethayo kwezinye indawo.
UMnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZANU PF njalo wake wamela iLupane East edale lePhalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe, uMongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria uthi bazajeziswa kabuhlungu abathi sokumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukuhla. Lokho kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe izulu lesikhukhula kwele Somalia izolo. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezedlula inkulungwane ezilichumi 11,500 edolobheni leAbu Hamad. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamademokrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo. Elo msekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz, ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi, umsekeli kamnumzana Donald Trump, umnumzana James David Vance, owebandla lama-Republicans, uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris loTrump bangutshikile obhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end masikhangela iqembu likaTrump, sithole ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma nge-America yakusasa yanamhlanje nakusasa, i-America ebambeneyo engelabandlululo. And so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance kungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump. Siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha laye, mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademokrats, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-rejista ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-democrats, ama-democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care, and olunye udaba kuma-democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-republican ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bobuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation, kukhuphuka kwentengo kwezinto, yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona lezo.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika.
The Voice of America.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change angamatshumi ayisikhombisa lasitshiyagalombili 78. Umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe unobhala jikelele yenhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana Namathai Kwekweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla udlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, e-Southern African Development Community, lenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yale kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hatshi uhlala liseyiswa sengathi alelakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likutshaya indiva okwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqumi ubudlelwano bayo lo mbuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
The rights of people.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Lewis Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. iSouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyajeziswa.
Obligation.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lance Mlilo uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze-Afrika, jikelele eze-SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Msununguli Mbongolwane uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge nje, bengalinge bangene, bangenelele kule SADC. Ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acca ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu lemikhankaso esekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
Kusenjalo esikhulumeli sebandla le-ANC umnumzana Zuko Godlimbi akavumelani lokuthi umhlangano we-SADC ususwe eZimbabwe kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona ulingiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.